na buru ipeta musekuti madiki na kunje ukango na rumu koma ipa kwa bila majena.
Mukoma Sulu, tiri kuona kuti pane kambo kamakaimba na mukoma Greatman Gwaze kanonzi pandakazvarwa kanetsa kari kutaurwa nevanhu vakawanda wanda munyika yose. Mukatudzi kuti zvakafamba sei kuti muzotsikise kambo akamesa?
Takatelekonana naGreatman in 2017 kumangura pane some sports music gala yakaitwa kumangura izvo. Kuna vanhu kunobva Greatman. Saka akauya kwandiri ane CD rakandipa. Ndisati ndatomboda kuti ndizwe kuti music yacho yakamira sei. Effort yandakangoona yekuti anga akwanise kuproduce CD, ndakaona kuti mukomana uyu aida kunge achikuti akwanise kana kubatsirika nezvaari kukwanisa kuita izvozvizvo. Ndopatikazotarazwa kuti Broadway kuHarare studio means cockpit, ndo kwatikazokwanisa kuzoshanda kambesa.
Ndakambara ndainziwa bare ipo bomari koininda tadze ipo
vaijema mai vajema dema zaina zara jema.
Tiri kuona kuti kambo kari kubata mwoyo yevakawanda. Imiwo munonzwa sei nako kamba?
Kari kutongoramba kachingoramba kachingotibata nekuti kuti ndobata yemunhu yacho iri pasi. Kane zvakari kutaura zvinobata.
Makatsikisa riri damba refu here kana kuti kangori kambo aka kekutanga muchizoramba mishanda mese mberi zvinenge zvichifamba sei?
Damba refu ritoriora kera Greatman. Aka karongoriwo kambo kandakakwanisa kuzotondingoti wepadamba refu iroro ndindobatsirana naye.
Tiri kuonawo pane zvizvarwa zvezimbabwe munyika nekunze zviri kuti zvinenge zvakabatwa-batwa nekambo ikaka naiye Greatman zvinenge zvichida kubatsira. Mungaziva kuti vanenge vakateerera vangaite sei?
Ndinonyaya yechizvimbokurukura naGreatman kuti tione kuti tinenge kuti zvinyatsofamba sei kuti tione kuti angabatsirike sei. Ini ndinofamba unogona kundibata kuti ndinogona kubatsirika. Saka iye Greatman wacho arigona kunge achibatsirikawo zvakare kuti zvese tiri kana uri kundibatsira.
Saka vanokubatai sei manje imi mukoma Sulu nekuti tichaedza kuti titaure naivo mukoma Greatman?
Right. Inini ndinobatika ndogona kupai email address yangu suluodk@gmail.com suluodk@gmail.com ari masmall caps.
Tombotarisawo muna 2019 gore rakupera iri mukoma Sulu, zvii zvamuri kuti irongerawo imi?
Ndine zvakawanda zvandinenge ndakaronga asi ndatombozvisendeka paside nekuti gore racho ratongoperawo rine mamiriro arakaitawo kunoku. Saka maringe nekumira kwakaitawo ikonomi yedu. Saka ndiri kufunga kuti 2019 ndopandichanyatsoti ndikupewo zvangu zvekudenderawo. But for now ndamboisa effort yangu pana Greatman kuti timbomhanya nechinhu icho chikira kuti tibuda sei.
Saka muri kumbonoridza mese here kumashows uku?
Tikutoronga kuti titombobatana ipapapa kuti titomboita show and also pane tour yandirikufanira kunge ndichiita kuuk muna March yandatoona kuti no Greatman ndokwanisa kuti ndimutakure kundiende naye ai part of maperforming artist achange aripo on that gig muna March.
Aiwa, tinokutenda zvikuru mukoma Sulu nekupinda muchirongwa chedu.
Thank you so much.
Yes. Ipapo. ya piali. Yes.
I'm not afraid.